Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi muvhuro chikumi 3, 2019. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoramwa mabasa vachigununguna nemari dzavari kutambiriswa. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichipa kuti itatarike kuwana imwe mari mune remangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira chikwata chemakurukota avo kuenda kuAustralia kunoedza kukwezva vemabhizimisi. Masangano akawanda obatana mukuchema murwi wekodzero dzevanhu Dr. Rutendo Bonde vakashaya nezuro. Vanotengesa michero nezvirimwa vanobva kuchimanimani kwaMutare vava kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mpengo recyclone Idai. Murairidzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa anodzoka kumusha kubva kumakwikwi ekosa Safa ku South Africa kuzochema baba vake avo vakashaya. Muchirongwa che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarairidzi uye mamiriro eupfumi. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.